Isu sesangano rinomirira varairidzi kumaruware amagamete protests muzimbabwe. Takaita musangano nezuro apo taikurukura zvakawanda zvinoenderana nebasa redu pamwe chete nezvinoenderana nemusangano wedu amagamete protests muzimbabwe.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Chekutanga takawana chisungo chekuti tichange tine annual conference yedu muno muna Mbudzi muna November. Iyo tichaitira kumatopos kuBulawayo. Kwa tichange tichicherechedza kumbunyikidzwa kwevanhu kadzi. Iya tinoti 16 days of activism against gender-based violence. Uye zvekare takakurukura zvinoenderana nekubuda kwakaita sarudzo ZCTU nemaitiro wakaitwa sarudzo idzodzo. Tikaona zvekare kuti kubvira pakutanga isu takanga takarambidzwa kunge tichipinda musarudzo idzodzo sesangano rinenge riri pasi peZCTU semamwe masangano ese. Izvo zvataona kuti zvakanga zvaitwa nekuda kwevamwe vakapindira vane maoko marefu waida kunge wachitora sangano reZCTU kunge riri sangano rinenge riri pasi pavo. Asi chanyanyofarira ndechekuti National Executive Committee yataura zvakanga zviri pachena.
Vachere, zvii zvakanga zviri pachena zvakataurwa?
Kuti isu hatisi kuzogamuchira zvese zvakabuda uye hatisi kuzogamuchira position iripo. Saka isu tichatora matanho atinoita sewarairidzi wari pasi peAmalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe kuti tinge tichikorekta zvakaitika izvozvo, nekuti tiri kuona kuti uumbwa hweZCTU hwaakusiyana neuumbwa hwaifanira kunge huripo, nekuti kune wapindira wane maoko marefu wari kuda kuushandisa kunge hunge huri advantage kudivi kwavo. Uye zvekare tatarisa nyaya dzemihoro yedu tikaona kuti mihoro yedu iri pasi, zvekare hurumende haisi kuita hanya nenyaya yemihoro yedu. Zvatiri kuzoita, tiri kuenderera mberi nenyaya yekurangwa mabasa, uye inenge yava full blown strike even panguva ino yekunge bvunzo dzava kunyorwa, nekuti nyaya yemuhoro inyaya irifanira kugadziswa. Saka tiri kuti varairidzi vedu havasi kuzokwanisa kunge vachiisa bvunzo dzizvozvo, uye varairidzi vedu havasi kukwanisa kunge vari muzvikoro panguva iyoyo kusvika hurumende yaita chigadziriso, yagadzirisa chisungano chatinacho pakati pehurumende yedu yekuti varairidzi vedu vanofanira kunge vachitambira mari dzekunze dzinova dziri kushanda muikonomi yedu, dzinova ndidzo dziri dzatakawirirana. Saka hurumende yedu irifanira kunge ichigadzirisa izvozvo tisati tapinda panyaya yemazamanisho.